Vakafa vakawanikwa nevanhu vari kuyamura kufukunyura mitumbi yakadhirikirwa mumugodhi apo vanhu vaikorokoza nguva dzemanheru. Vamwe vakapukunyuka vanoti vanhu vanosvika 12 vakadhirikirwa nemugodhi uyu uyo wauraya vanhu vakawanda kusvika pari zvino. Vakawanda mwoyo, mumwe wevakapinda mumugodhi nezuro. Vamwe vanoti panotoda michina yechizvino zvino kuti vakwanise kubvisa dombo rakadhirikira vanhu ava.
Kupinda kwandaita kusei ndane shungu. Shungu dzapera. Bhozi kunzi pasina kompuresa hapana chinokwanisa kuti chidini. Chiti chinofamba nezvandaona zviripo. Zvedu zvekuti kwai toti zveshuwa ngatimbozamai kurova kaburi kadiki diki kuti tirove hora. Kana 2 weeks, kana 3 weeks, pasina chiri kufamba.
Vamwe vanoti vakawana mitumbi miviri asi havakwanise kuiburitsa sezvo kwairi kwakadzika mamita 350.
Akafa. Aripo anotorimwa watawana akatongogadzigwa navanhu varimo siku wose akatoiswa pamasaga. Then pane umwe aripo kutrench ikoko akatsikiregwa kusvika levhu yemakumbo akatofa.
Mumwe mugari wekukadoma anoda kuzivikanwa nezita rekuti Jerry anoti akamirira kuwanikwa kwemunin'ina wake akadhirikirwa nevamwe vashanu vaainge atora kukadoma.
Ine kwasara 1 akasivhaivhati chiri kuitika mai ndiriuria nyamwe ndichindiii 1 uyu mupanhauyo angaita zvee zvokusponza hazvo akatora vana muraini 6 raini rimwe kati haya mota kaya kuno vanhu ivavo vari 6 vakazviita kaaikuti vakazviita 2 times kuita kuti zvinoreva kuti kana vava vachiwanikwa vana vari 6 vari kuenda munzvimbo imwe muraini rimwe ane waindo.
Vakasarudzwa kuve mumiriri wezvimba North mune mugodhi uyu amai Marian Chombo vanoti zvinosuwisa kuti vanhu vari kufa senhunzi pamugodhi uyu.
Ndinoti matambudziko kumhuri yese yezvimba North nekurasikirwa kwataitwa ipo pano paEldorado Mine. Ndinonetsekana nazvo nekuti problem iyi yakabvira kare yeEldorado. Ndoshaya kuti nei teitadza kuigadzirisa isu vatungamiriri.
Amai Chombo vanoti kusatevedzera mutemo wezvicherwa nemakakatanwa evakuru vezvematongerwo enyika zvimwe zviri kukonzeresa kukorokosa kuri kuurayisa vanhu munyika.
Vanhu vari kungopinda vachiita mazvake mazvake. Zvekuti zvaitika izvi zvaikwanisa kunge zvisina kuitika kudai takatoshanda pamutemo. Tiri kuona kuti papasina kuvhunza kuti ndiani ari in charge, hapana. Iye zvino tsaona yaitika, hapana zviri kuitika. Taane 3 days izvozvi tiri pano, but hausi kunyatsoona kuti chii chiri kufamba. Vanhu vari kunge vari kungodhonzerana dhonzerana.
Mugodhi weEldorado une nhoroondo yekufa kwevanhu, uye gore rapera vanhu vana vakafira pamugodhi uyu. Mugodhi uyu wakaiswa mumaoko ematare pasi pegweta vaJonathan Samukange zvichitevera kunetsana pakati pezvizvarwa zviviri zvekuChina. Ndakamirira Studio 7 muChinoi, ndini Arthur Chiguriwa.